wagari wazhinji wari kutipa maripoti ekuti kunzvimbo dzavo wari kusangana nemawatercuts kuti vanenge vachinzi vane zvikwereti zvakakura. Apa tiri pakati pekuti kanzuru ine program yekuti iri kuita 50% rate discount kune vanenge vaine zvikwereti, zvichireva kuti mukana wevanhu wekuti vanogona kudhira nyaya dzezvikwereti zvavo. Apa tiri panguva zvakare yekuti nyika iri kuchema necholera yakatangira munzvimbo yeGlenview nekubudiriro. Saka kana mvura ichinge ichinzi mvura yavharwa, at the same time mvura yacho hakuna, at the same time tine cholera outbreak, reality ndeyekungoti wagari vanenge vaakutarisana nedambudziko guru.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyosangana nedambudziko iri rekuvharwa mvura vashumba?
Izvi tiri kunyanyosangana kunzvimbo dzakaita sana Kuwadzana, nzvimbo dzakaita sana Glenora. Glenora mune vagari vazhinji pari zvino vakatorerwa mapombi emvura zvekuti hawana mvura kwenguva yakareba. Saka isusu tichiri pakati pekurwisana nedambudziko rekholera tinoona iri nyaya yakatiomei, inoda kutarisiswa, inoda kugadziriswa nekuchimbidza.
Iyo vekanzuru vari kuti zvikonzero zvavo ndezvipi, tichitarisawo kuti ndo vari pamberi mukurwisanawo nechirwere chekholera?
Isusu dambudziko redu zhinji ratiri kuona nderekuti kukanzuru kune malevels mairi edecision making. Kune level remapolicy makers anove macounselors akasarudzwa nevagari, kwozoita level remabureaucrats vanove washandi vemukanzuru. Awa ndo vari kunyanya kubudisa mashoko ekuti vanhu vanofanirwa kumanikidzirwa kuti vabhadhare. Kunyange vasina mari, kunyange kusina mari yacho, vanofanirwa kubhadhara. Asi kana papa kugadzirwa kwemabhajeti, tinoona kuti vagari vanosiyiwa kunze kwekugadzirwa kwebhajeti, zvinoreva kuti bhajeti rinozobudapo nemaretsi anotaurwa nekanzuru anenge ari maretsi ari pamusoro-soro asingagonekwi kubhadharwa nemugari. Saka mugari uya akazotadza kubhadhara kuya, ivo vaakushandisa mutemo kuti vanoti tinoda kukuvharira mvura. Asi izvi tiri kuona kuti zviri kuenderera mberi nekuexposa utano hwevagari nekutora kodzero dzavo pasina kudziremekedza.
Asika vashumba, pane mutongo wedare repamusoro-soro uri kuti hapana chakaipa kuti makanzuro anga achivhara mvura kune vane zvikwereti.
Isusu sesangano revagari tichiri kuongorora kunyatso tinzwisise Supreme Court ruling, but chinhu chatinoziva ndechekuti ruling iyoyo hainyanyi kubata makeses evagari vari kunzvimbo dzinogara veruzhinji, nechikonzero chekuti kesi yaGweta Howe yakanga ichienda kuSupreme Court yakanga iri yemunhu akanga ari kutsutsumwa kuti kanzuru haina kodzero yekumuvharira chii mvura, iye ainge achibvisa maretsi ake. Saka macircumstances acho akasiyana. Wagari vari kumahigh density areas wazhinji vane dispute pamusoro pemari yavanonzi VO kucity of Harare. Mari yechikwereti haisi kutendereka, city of Harare haisi kupa maservices. Saka isu sesangano patiri kupedza kuongorora nyaya iyi tichange tichipiwa gwara rekufamba naro nalegal advisor wedu kuti totora danho ripi kuti tiedze kusimudzira nyaya iyi kuti isvike pakugadziriswa zvinofadza vagari. Ehe, matare edzimhosva uye guta reHarare rinogona kushandisa mutemo vachifunga kuti ndiyo nzira. Asi chokwadi ndechekuti kana mutemo usingakwanisi kuenderana nezvido zvevanhu, mutemo iwoyo hauna maturo, mutemo iwoyo hauna simba. Uchawaniswa simba chete kana vagari vachibvumirana nekuti mutongo wacho waisawo pfungwa dzevarombo, waisa pfungwa dzevanoshayiwa patafura.